Zatinofana kuti taure ndechekuti mabudget anofana kunge achienderana nezvibvumirano zvinoitwa muAfrica. Chibvumirano cheDhaka Framework chinotaura kuti budget education inofana kunge yakapfuura 22% of the total budget. Zvakangofanawo nokuti Abuja Declaration yekuhealth inoti yekuhealth inofana kunge yakapfuura 15% of the total budget. Maputo Declaration inotaura kuti agriculture inofana kunge ichipiwawo mari inoita 10% of the total budget. Saka kupa education 8.5 billion inofana kuti inde muzvikoro 9,159 nekuita keta kuvana 7 million nemavarairidzi 140,000 asi tichipa vanhu vemauto vari less than 60,000 3.11 billion, tichipazve ivo vari kuhome affairs 2.8 billion. Kureruka somusha watama.
Munoti kuna vamuturi ncuve
mari yapiwa kueducation haikwani. Tinofanira kuziva kuti kune new curriculum isina maresources anoda kuti atenge maresources acho. 80% yezvikoro hazina macomputers zvekuprimary. 60% yezvikoro zvekusekondary hazina macomputers. Saka zvinongoreva nemari shoma yapiwa kuti ICT yacho yavakombaza muzvikoro haitikike. Zvinoreva zvekare kuti hapana fungidzo rekuti varayiridzi vangawedzerwawo mari. Asi kana tichitarisa education takanangana neskills revolution kuti tiwane quality public education by 2030, tinofanira kunge tichivandudza kufara kwavarayiridzi, kana unonzi motivation pachirungu. Saka inongoratidza kuti hapana zviripo makumbe enyoka. Saka bhajeti iri rinodza moyo uye zinyekenyeke, ende rinoratidza kuti vamutule mwe vangoita zvavagara vachita mazuva ese, kana takanangana nokuti vanotanga kupiwa pei ndeipi. Avo vane access yekubata zvombo zvokuvhundudzira vari muhurumende ndo vangopiwa yatingati munyepfu, kana kupiwa zvinokwana. Ava vamwe rudhende rwese isu tisina akse dzekuti hatina zvatapiwa. Kana health yoyapiwa 6.5 billion haikwani zvekare zvichienderana neAbuja Declaration.
Saka pane zvaitwa izvi moita sei, munofungei makatarisa mberi uko?
Zvatinongogara tichiziva kuti vakuru ava vana basa nezvana health tisina education, vakarwara vanoenda outside, vana vavo vanodzidza outside. Saka zvinongoratidza kuti vamuturi nuve economics dzavo idzi ndodzokurwadza varombo nokupa munyepfu kune avo vapfumi vanotonga. Saka zvinotirwadza, zvinotishungurudza kuti taifunga kuti kuda nyika ingaenda mberiwo nenew dispensation. Asi new dispensation zvinoratidza kuti kana vamugabe vaiva nani.